manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tunosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 20, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kurumbidza danho rehurumende rekuti makirinika nezvipatara zvisiri zveruzhinji zvitange kubaya nhomba yeCOVID-19. Dare repamusoro muPeter Maritzburg, South Africa, ratambira nhasi chikumbiro chemagweta ari kumirira vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma chekuti dare iri rimbomisa kunzwikwa kwenyaya yehuori yavari kupomerwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muBritain pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi ebazi remukati meBritain achinyunyuta neurongwa hweBritain hwekuda kudzosa kumusha zvizvarwa zveZimbabwe. Indwe mimwe imisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kurumbidza danho rehurumende rekuti makirinika nezvipatara zvisiri zveveruzhinji zvitange kubaya nhomba yeCOVID-19 sezvo zvichibatsira mukuwedzera uwandu hwevanhu vanobayiwa nhomba idzi munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubatsi rezveutano vaJasper Chimedza vaudza makirinika nezvipatara izvi kuti zvichange zvichipiwa nhomba pamwe nezvekushandisa nehurumende. Vachitsanangura mutsamba yavanyora vachimedza vatiwo muzvipatara zvisiri zveveruzhinji izvi madhokotera achabvumidzwa kubhadharisa vanhu madhora emuno mazana mana nemakumi matatu nemana nemaseni makumi matatu nemashanu kana kuti $434.35 uko vana mukoti vachabaya vachabhadharisa vanhu madhora emuno mazana maviri nemakumi maviri ane maseni makumi matanhatu nemana $220.64. Vatiwo hapana anobvumidzwa kubhadharisa vanhu mari inodarika yatarwa nehurumende. Imwe nyanzvi yezveutano uye vari nhengo yeparamende inomirira chinhoyi Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti danho iri rinogona kuwedzera uwandu hwevanhu vachabayiwa nhomba.
Zvinobatsira steregi bhikozi vanhu vanotata GP wavo vari kuramba kuti dai mamatibaya nini tachida. But if you're looking at the it's a question of trust. So as you are not trusted in the world, so as you know, but you're a GP, you know, the one who said, so I can pay the vaccinations per day. You need to feel a gate that I could rush and share it.
Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association, vaEnoch Dongo, vatiwo danho iri richabatsira kuti Zimbabwe ikurumidze kubaya nhomba vanhu vakawanda. Vadongo vati vana mukoti muzvipatara zvehurumende nemakirinika ikanzuru vashoma nekuda kwemari dzemihoro vakati izvi zvange zvichidzorera shure uwandu hwevanhu vaigona kubayiwa pazuva. Vatiwo danho iri richabatsira kuti munzvimbo dzinobayiwa nhomba musanyanyounganwa zvakanyanya.
Zvinotibatsira kuita kuti tiite decongest ma government institution ma government vaccination centers angagara achibaya nhomba zvekuti tinonga tawedzera mapoints ekuti vanhu vapewe. Saka kuwedzera ikoko kunoita kuti zvikurumidze tikurumidze kureacha the intended goal yatinayo yekuprotekta vanhu vedu. Saka ndichizvitarisa inini ndiri kuona zvinhu zvakanaka.
asi vadongo vayambira hurumende kuti inofanira kuti ramata nakasimba kuona kuti nzvimbo idzadzizowedzere mari yavanobhadharisa pamwe nekuona kuti nhomba yeCovid-19 haizotangi kushayikwa kuzvipatara zveveruzhinji uko vanhu vari kubayiwa pachena.
Tinogona kuzoona vaakutanga kuchaja mari yakawanda kudarika iyo yataurwa iyo nominal fee. Vaakutanga kuitwa chitsotsi again. Tinogona kuzoona iyo hurumende pachaya vanoita nezvazvo vaakutanga kuendesa mavaccination akawanda kumaprivate sector ikoko. Tegozonzwa kuti kuzvipatara zvehurumende hakusisina kana kuti zvemakanzuru hakusisina vaccine vasarira kuprivate.
Nyanzvi mune zveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera varumbidzawo danho iri vachiti chitsvambe chinodzokera zvakare kuhurumende kuti itenge nhomba dzakawanda.
Kana dzakumanejiwa zvakanaka richaona kuti izvo takurumidza kuricha matagetsi edu kuvaccinata 10 million people panozopera gore rino. Saka imwe saidi yekwesheni yacho kuuya kwenhomba dzacho dzichibva kunze kwenyika dzichiuya muno, hurumende ikamita is commitment kuunza nhomba, isi taunza mamaplayers emuprivate sector kuti avaccinate. Aiwa, zvinobudirira, tinokwanisa kuvaccinisa 10 million people. Ndo danho rakanaka ratorwa nehurumende iroro.
Kurukota rezvemari vamutuli Ncube vachitambira nhomba mamiriyoni maviri eSinovac nguva pfupi yapfuura vakaudza vatori venhau kuti hurumende ichateverera zvipatara zvisiri zveruzhinji zviri kutengesa nhomba kuti mari idzi dzidzokere muhomwe yehurumende. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu makumi manomwe nevashanu vakafa nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 2697. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi masere nezvishanu nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri kana kuti 85732, zvichiteverwa kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nezana negumi nevatatu 2113 nezuro wakare. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakange vava miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi masere nezvina nemazana mana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 1,184,435. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvitatu nemazana maviri nevatatu kana kuti 643,203. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kutambira nenzira dzakasiyana-siyana danho rakatorwa nehurumende rekuderedza uwandu hwevashandi vayo kusvika pazvikamu gumi kubva muzana vanenge vachibvumidzwa kuenda kubasa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichiita chamuramba mhuru munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataro neStudio 7 vati danho rehurumende iri rinovhiringidza veruzhinji pakuwana zvavanenge vachida kumapazi akasiyana-siyana ehurumende. Munyori mukuru wesangano reBulawayo United Residents Association Bura Amai Luisa Mangisi vati vanonzwisisawo kuti danho iri rinobatsira mukudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 asi vati izvo zvinosiya veruzhinji vachinetseka pakuwana rubatsiro rwavanenge vachida kubva kuhurumende. Amai Mangisi vati hurumende inofanirwa kuvandudza dzidziso kune veruzhinji kuti vaone kukosha kwakaita kuti vabayiwe nhomba.
Chikuru chiripo ndechekuti dai vakurudzira vanhu kuti vanobayiwa jekiseni recovid ndo zvinhu zvingaita kuti nyika ifambe. Nokuti tikavhara nzvimbo dzinofanira kuti vanhu vawane mabirth certificate nezvinhu zvakadaro handione sechinhu chinotibatsira nokuti chirwere izvi chokwadi tichagara nacho kwenguva yakareba.
Vakambo vemutedzeri wegurukota rezveutano Dr. Edwin Muguti vaiti kunyange hazvo chiri chokwadi kuti kuve nevashandi vehurumende vashoma pabasa kunogona kuvhiringidza zvakawanda kusanganisira upfumi, danho iri rakakosha pakudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Zvakanangana nekuti chirwere chisapararira problem ingangovapa kuti zvinoafisa ikonomi asi upenyu hwakakosha nokuti ikonomi yagara inogona kuzungumukiridzwa vanhu vari vapenyu
mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaKelvin Fambirai vaita sangano ravo rinotambira danho iri sezvo uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa kwechirwere ichi munyika huri kuramba huchikura. Vati hurumende inofanirwa kutora mukana wekuvandudza kushandiswa kwehunyanzvi hwezvekufambiswa kwemashoko mukuita mabasa akawanda anogona kuitwa kuchishandiswa nzira iyi kusanganisira kupa vanhu zvitupa. Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati zvinhu zvinogoneka uye zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekushandisa hunyanzvi hwezvekufambiswa kwemashoko mukuita mabasa akasiyana-siyana senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Pane mapazi akawanda ehurumende anokwanisa kuita digitalize kuti vanhu vakwanise kushanda vari paInternet zvakafanana nekuapplyira zvitupa, mapasipoti nezvimwe zvinoitwa kuaregistra general zvokwanika kuiswa paInternet kana vakaisa software yacho necustomer interface yacho yekuti vanhu vaive vachidini vachishandisa. Zvinhu zvatagara tichiudza hurumende yedu kuti ngaiedze kuitawo digitalize hurumende icho.
Taedza kunzwa kubva kumunyori wePublic Service Commission vaJonathan Utaunashe kuti tinzwe kuti ndezvipi zviri kuitwa nehurumende kuti veruzhinji vakwanisa kuramba vachiwana zvavanoda kumapazi akasiyana-siyana zvisinei nekuti vashandi vehurumende vashoma ndivo vanenge vari pabasa asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Mudzidzisi wezvidzidziso zvepamusoro zveupfumi nebudiriro vaVincent Chakunda vati munyika dzakawanda vashandi vakawanda vave kushanda vari kumba senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID asi vati muZimbabwe izvo zvinogona kunetsa nekuda kwezvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemagetsi uye kusave nezvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti vanhu vakwanise kuita izvi.
Tinofanirwa kuita boarding now online facilities or government providing services through online means.
Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi vanouye zvikamu makumi matatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Dare repamusoro muPeter Maritzburg, South Africa, ratambira nhasi chikumbiro chemagweta ari kumirira vaimbo yemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma chekuti dare iri rimbomisa kunzwikwa kwenyaya yehuori iri kupomerwa vaZuma kusvika mwedzi unouya. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mutongo uyu wadzikwa nhasi nemutongi wedare repamusoro vaPitkun mushure vaudzwa negweta guru ravaZuma vaDali Mpofu kuti kutongwa kwavaZuma hakufanire kuenderera mberi pakatariswa kodzero dzemusungwa dzinosungira kuti ange ari mudare panonzwika nyaya yake. VaMpofu vakatiwo havadi kuti vaZuma vange vachitongwa pachishandiswa dandemutande uye vakaudza dare nemuvhuro kuti vakakundikana kuwana nguva yekutaura nemusungwa nepamusana pemhirizhonga yanga ichiitika muSouth Africa. Kunyange hazvo vachuchisi vakaramba vakatsika madziro vachiti nyaya iyi ienderere mberi ichinzwika padandemutande, vaMpofu vakati vanoda kuti vaZuma vange vari mudare vachipa humbowo sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Vakuru avo vatambira chikumbiro chavaMpofu vati vatora danho iri kuti vape magweta avaZuma nevachuchisi vehurumende nguva yekugadzirira magwaro achatsanangura kuti mhosva iyi ichafambiswa sei kana yatongwa. VaZuma vanzi vadzoke mudare musi wa10 Nyamavhuvhu paine tarisiro yekuti dare reConstitutional Court rinenge rapa mutongo waro pachikumbiro chakaitwa zvakare navaZuma pamutongo wavakapiwa nedare iri wekuti vapike mujeri kwemwedzi gumi nemishanu. Imwe nyanzvi mune zvemitemo vaCrispin Machingura vanoti mukana wapiwa vaZuma nedare unoenderana nezviri mubumbiro remitemo yeSouth Africa.
Constitution yeSouth Africa nechimwe chikamu chemutemo chatinoti Criminal Procedure Act. Izvozvo zviri zviviri zvinoti hapana munhu anogona kutongwa oro kuiswa pamatare edzimhosva iye asi zvipi.
Vama chingura vatiwo pachadzoka nyaya yavazuma mudare musi wa 10 nyamavhuvhu. Dare richapawo mutongo waro pachikumbiro chemagweta avazuma chekuti vabini downa vasamirira vachuchisi sezvo maoko avo asina kuchena panyaya iri kupomerwa vazuma. Vazuma avo vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vari kuferefetwa nenyaya dzine chekuita nekushandiswa kwemari zvisiri pamutemo kubva muna 2009 kusvika muna 2018 apo vaive mutungamiriri weSouth Africa. Mhosva idzi dziri kupomerwa mhuri yekwaGupta zvikuru vanakomana vanoti Atul AJ naRajesh Gupta avo vanonzi vaive pedyo zvikuru navazuma. Asi vazuma vari kuramba kuti vakapara mhosva idzi. Zvichakadaro runyararo rwave kudzoka zvishoma nezvishoma muSouth Africa mushure mekunge hurumende yaendesa mauto zviuru makumi maviri nezvishanu munzvimbo dzanga dziri kupisa nemhirizhonga iyi. Nhasi vanhu makumi matatu vakasungwa mumhirizhonga iyi vamiswa mudare remuJohannesburg vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga. Hurumende iri kutarisirwa kuona vamwe vanhu mazana maviri vachimiswa mudare muJohannesburg mazuva mashoma anotevera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Dini Mo Blessing Munjoma.
Masangano anorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain nezuro akaratidzira pamuzinda weZimbabwe uri munyika iyi pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi ebazi remukati meBritain achinyunyuta neurongwa hwehurumende yeBritain hwekuda kudzosa kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zana nemakumi mashanu nemusi wechitatu. Hurumende yeBritain inoti vanhu ava vakaparadze mhosva munyika iyi nekudaro vanofanirwa kubuda. Dzimwe nhengo dzeparamende yeBritain dzinonzi dzakanyorawo gwaro dzichikurudzira bazi rezvemukati menyika kuti rimise kudzingwa kwevanhu ava nechimbi chimbi dzichiti dzinotyira kutyorwa kwekodzero dzavo kuZimbabwe. Hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain kuZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Taedzawo zvakare kubata mumiriri weZimbabwe kuBritain vaChristian Katsande asi takundikana kutaura navo. Asi nhengo yesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao vanoti vari kukatya madzwa kuti chii chashanduka chave kuita kuti Britain iyo vanoti ichangobva kutemera Zimbabwe zvirango idzosere vanhu kunyika yainoti iri kutyora kodzero dzevanhu.
Takabata nemabato akasiyana-siyana tikaenda kunoratidzira tiri pamuzinda weZimbabwe paZimbabwe Embassy tichivaiuchidza kuti hurumende yava Mugabe yakanga isingatambiri mashara musikazi nechikonzero chokuti vaiti vapandurwe hurumende. Saka chasiyana navo chii? Hurumende imwe chete iyo ndo hurumende yanga ina vamunangavo. Saka chekutishamisa ndechekuti chii chachinja chavaa kuita kuti vachitivo vanotambira masanctions kuzvivo chii chavapuwa neUK? Vada kurevera nhema nyika dzese kuti zvinhu zvakamira zvakanaka kuZimbabwe. Tikabva tikaenda kuhome office kutiwo tingaiuchidze zvakare through our petition kuti ihurumende imwe chete iyoyo yavakapa masanctions masvodo aperayo vachitivo haisi kuremekedza mahuman rights evanhu. Saka chachinja ndechipi? Vava kutumira madeputies kunyika imwe chete iyoyo yavakapa masanctions masvodo aperayo. Zvinova zvinotikatsanudza zvikuru. Madouble standards ari kuitwa nehurumende yavaJohnson neyava Mnangagwa hazvisi kunzwisisika kuti vari kuda kusvika papi and hazvisi kuwirirana nekuti vakapa masanctions kuhurumende yeZimbabwe masvodo aperayo. Vapedzezvo vochitivo vava kutumira vanhu vari kutya hurumende iyoyo vatumire ikoko. The UK has got an obligation to receive masera musikazi wopa protection. Saka zviri kutityisa kuti chii chachinja.
Muri kutambirawo here zvikonzero zviri kupiwa nehurumende yeBritain kuti vanhu ava vanhu vaiparadze mhosva munyika iyi?
Zvikonzero zvavo zvavari kutaura kuti vari kuda kuti vanhu ava vadzosere kumusha ndezvekuti vari kutivo macriminals vanenge vakapara mhosva kunoku. Variko vanopara mhosva vachienda kujeri. Zvino mutemo unoti kana waenda kujeri kunokora anokwana mairi unofanira kudhipotwa kuendeswa kumusha. Asi zvatiri kuona kunoku ndezvekuti kune vamwe vane madriving offences iyoyo vanotoitora semhosva. Inotonzi mhosva iyoyo unotonzi wecriminal nekuti unenge wachikora mutemo. Saka kune vane madriving offences vari kuwanikwa vachiendeswa kumadetention centers izvo. Vamwe vanenge vakaitawo mafraud, vamwe vanenge vakaitawo zvakasiyana-siyana. Asi mutemo uripo unoti kana munhu uchinge waita mhosva inoita kuti uende makore mairi kujere, unofanira kudhipotwa. Asi zvatiri kuona kuno zviri kukatyamadza nekuti vanhu vacho vawandisa i-150 and kuti tizwisise kuti vanhu ava 150 vese vakatara mhosva here kana kuti zvango zvekuti vazadze ndege vaendese vanhu kuzimbabwe kuburikidza nekuti vakabuda mueurope saka hazvisazivisika kuti vari kushamisa sei.
Ava vanga vari nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevana vezimbabwe vari mubritain rezimbabwe human rights organization vakingston jambau vari parunare kwakare kubritain nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakafano bata chigaro chemutungamiri weMali vaAssimi Goïta havana kukuvara zvichitevera kuda kubayiwa nebanga nemumwe munhu apo vanga vari muurongwa hwekunamata kwemaIslam weEid al-Adha. Izvi zvaburiswa nemuzinda wemutungamiri wenyika paTwitter. Zvuru nezvuru zvevanhu vasina pekugara muSouth Sudan zvaenda kunogara muguta reTambura zvichitevera kutiza kurwiswa mudunhu reWestern Equatorial uko kwakafa vanhu vatatu. Muzinda weUnited Nations muSouth Sudan nemadzisawira anoshanda nesangano iri unoti uri kuferefeta kuurayiwa kwevanhu ava pamwe nemhirizhonga yakaitika iyi. Zimbabwe yave kuedza kukwezva vamwe vemabhizimusi vekuRussia mushure mekukokwa kumusika wekutengeserana kunyika iyi weRussia International Industrial Trade Fair, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise mitemo yekuti munhu atange bhizimusi munyika sezvo paine zvimhingampinyi zvakawanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemaindustry nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vanoti vakaenda kuRussia nemasangano akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce, Confederation of Zimbabwe Industries, ZimTrade nemamwe mushure mekukokwa na
Minister weIndustry and Trade vanonzi vaDennis Mandrov. PaTrade Fair vanenge vachitaridza zvavanoita muindustry yavo kubvira kutechnology, kune mamachines ekurimisa, magadziriro avanoita dzimotikari nemabhazi, nyaya dzemakombiuta, nyaya dzemadrones kana magadziriro avanoita mishonga.
Vaenderera mberi vachiti Zimbabwe yakakomborerwa mune zvakawanda zvinokwanisa kusimudzira maindustry.
Tinoti goridhe tinaro, platinum, lithium, madiamonds, zvese izvozvo tinazvo. Asi chinodiwa manje itechnology kana kuti mamachine ekuchera kukwanisa kuti goridhe iroro rigadzirwe muno mumafactory edu emuZimbabwe.
Asi pane zvinobatika here zvakatenderanwa? Dr. Nzenza vanotsanangura.
So tiriko kuRussia takazoona zvemamwe makambani atakagara nawo pasi. Aya makambani akanga aine chinangwa chekuti vataure neveZimTrade. Pakatoitwa chibvumirano chekuti maorange ari kuenda kuRussia iye zvino achawedzerwa zvikuru. Zvakadaro futi vakati vanodowo kuzopota vachitenga mablueberries edu, vagoda maavocado, vagoda mango, vagoda zvese zvizhinji fanika even mapineapple kuti apote achienda ikoko kuRussia.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti Zimbabwe ine zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuti ikwanise kudyidzana neRussia ichisimudzira upfumi hwayo.
Pari zvino kutengeserana kweZimbabwe neRussia kusati kwanyanyisa kudzika, asi kune makambani ane chitsama ekuRussia ari kushandira muno muZimbabwe akaita kunge Aurosa iyo inochera diamond, kwoitawo inonzi Great Dyke Investments iyo iri kuchera platinum. Saka zvinotarisirwa kuti kuenda kwakaita gungano iri kunogona kuunzwa mukana sekuti Zimbabwe ine matingati ma investment opportunities kana kuti mikana yekuita mari kune vekunze especially kana kuti tichitarisa tingangoti mumining cherwa mukurima manufacturing zvikuru sei mafertilizer nemachemical anova akanga amboda kuratidza nikangoti kuwana gwara pakati pekudyidzana kwenyika mbiri idzi.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara. Asi Dr. Chitambara vatiwo pane zvimwe zvirehwarehwa zvinofanira kugadziriswa kuti Zimbabwe ikwanise kukwezva vekunze.
Makaona ikutanga kuti munhu anga achiregister business kana kuti apiwe license makatarisa World Bank is of doing business survey yaanoitaya zviri kutora nguva inosvika iyo about 27 days on average kuti ungotwana license. Saka mazuva akawandisisa tichienzanisa nedzimwe nyika vana Zambia vari pa spare 10 days nedzimwe nyika dzakatikomberedza titoreducawo zvakare cost of doing business muZimbabwe yaka iri pamusoro zvakanyanyisisa. Zimbabwe ndonyika yedzimwe dzine the highest cost of doing business. Saka kana cost of doing business iri pamusoro zvinoreva kuti munhu arida kuisa mari munomo achawana a very low return on investment. Ende maregulations akawandisawo zvinopedzisa zvaakuita kuti muve necorruption. Ende corruption inowedzerawo zvakare cost of doing business.
Musika wekutengeserana uyu wakaitwa kubva musi wa 5 chikunguru kusvika musi wa 8 chikunguru kuRussia kwakare. Nyika dzakawanda dzainge dzakakokwa dzinosanganisirawo Britain, Germany, Japan ne South Africa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zambuvari hurumende yoenderera mberi ichitora matano akasiyana siyana akanangana nekurwisana nedenda reCOVID-19 anosanganisira chirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown. Vana muzvina bhizimusi vechidiki vari kuchema chema vachiti matano ari kutorwa nehurumende ari kukanganisa mabhizimusi avo. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki munyika, Mike Hove weStudio 7 abata mukuru wekambani yeUpside Driving School vaitai Masango avo vati denda reCOVID-19 riri kukanganisa upenyu hwevechidiki zvikuru sam. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chirwere cheCOVID-19 chiri kundishungurudza zvakanyanyisa. Makambani mazhinji ari kuvhara zvinova zvinhu zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki munyika varasikirwa nemabasa.
Chirongwa cheCOVID-19 lockdown chiri kukanganisa here basa renyu?
Chiri kukanganisa zvakanyanya basa redu. Takatarisa kuti nhamba yevadzidzi vaiuya kuzoita zvidzidzo zvavo yakaderera zvakanyanyisa nekuda kwekuti vanhu vazhinji vataidzidzisa vaibva kunze kwenyika mabhodha akavhara. Saka naizvozvo havasi kukwanisa kuuya. Izvozvo zvinoita kuti basa redu riite shoma.
Sekambani ndeapi matanha muri kutora akanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19?
Isu sekambani tine matanho atiri kutora anodzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 anosanganisira kugara takapfeka face masks nguva dzese uyezve kukurudzira vadzidzi vedu kuti vapfekewo maface masks avo, kugara tichigeza maoko nemvura ine sipo kana kushandisa hand sanitizer, kugarazve takachengetedza social distance uyezve kugara tichifumigeta motokari dzedu.
Vamasango, pane dzimwe nguva dzekuti munosangana nevanhu vasingade kuremekedza mitemo yakanangana nekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Sekambani, zvii zvamunoita kune vanhu vanenge vachida madriving lessons asi vasingaremekedzi mitemo iyi?
Vakawanda vanhu vasati vava kubvuma kuti chirwere cheCOVID-19 chiriko. Isusu kana tichinge tasangana navanhu vakadaro tinonyatsokuvatsanangurira zvakanaka, togara pasi navo tovaudza zvachakaipira uyezve nezvachinozokonzeresa kune avo vaanozondosangana navo vavanogara navo kudzimba kana vachinge vapedza malessons.
Nguva ndiyo yadyanana petai huru kuredu nokanda mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri kunyanya vechidiki.
Ndinokurudzira ani naani akanditeerera panguva dzino kuti kana achinge awana mukana wekubayirwa nhomba inodzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 aite saizvozvo. Vasateerera kumashoko eavo vanorambidza vanhu kundobayiwa nhomba inodzivirira chirwere cheCOVID-19. Izvi zvakanakira kuti kana chirwere ichi chichinge chazokubata wakabayiwa nhomba hachizokubati zvine mutsindo.
Avanga vari vaitai masango mukuru wekambani Upside Driving School vachitaura vari parunare namaiko wewe Studio 7 vari kuchipinge. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda.